Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera chivabvu 18 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nguva yakatopfuura yekuti zvigadzirwe izvozvo nemhaka yekuti pane nguva yakareba tichitaurirana nenyaya iyoizvozvo saka izvozvo panotori nerudzo rwesimunitoripo inofanirwa kutienda.
Ukama hweZimbabwe Teachers Association neZimbabwe Congress of Trade Unions hunosvika kwamvura yacheka makumbo.
Madivisions anotibata sevashanu ende tinotaura nezvavo madivisions akadaro.
Asi ZCTU inoti haimanikidzi masangano kuva nhengo dzayo. Vagari vekuchinhoi vochema-chema nedambudziko rekushaya mvura mudzimba dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kama weZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA neZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU wasvika kwamvura yacheka makumbo zvichitevera chisungo chakabuda neZimta mwedzi wapera. Mutungamiri weZimta vaPaul Gundani vanoti ZIMTA yabuda muZCTU nekuti sangano revashandi iri rava kuita zvematengero enyika izvo vati zvinopikisana nebumbiro resangano ravo.
Sangano reZimbabwe Teachers Association rafunga kucheka hukama nesangano reZimbabwe Congress of Trade Union. Musure mukunge tiri kuwana mareports anobva kusangano reZCTU ekusawirirana panyaya dzekuti pane resolution yakaitwa neZCTU yokuti iyo sangano revashandi harifanigwi kunge ringe richibata pamwe chete nerimwe sangano rinoita nezvematongero enyika. Saka naizvozvo mareports yayo anouya kwandiri, anouya kuNational Executive. Ongororo yatiri kuita yatakutopedzisa iri kuratidza iyo kuti pane hukama hwakasimba pakati peZCTU nemamwe masangano ari muopposition politics zvinova zvisingawirirani nazvo nesangano reZimbabwe Teachers Association. Varairidzi vari muZimbabwe Teachers Association havafariri kunge vachipinzwa munyaya dzamatongero enyika.
Vagundani, utungamiri weZimta wakatora danho iri rini?
Utungamiri weZimta tiri kutaura kuti process matanho aya akatorwa muna April. Zviri zvokuti pane ongororo inofanira kuti ipedziswe. Saka naizvozvo ongororo yacho chero ikapedziswa zvayo asi varairidzi chimiro chavo vanosimbisa kuti isu hatidi kuti musangano wedu weZimbabwe Teachers Association upindwe munyaya dzematongero enyika. Handiti munoona musangano weZimbabwe Teachers Association wakasiyana nemimwe misangano yevarairidzi. Musangano weZimbabwe Teachers Association musangano mukuru une varairidzi vanoda kusvika ma 45,000. Wangutoona musinyora kuti ma 40,000 tinovavarira tichisvika tichitambira kuma 45,000. Saka musangano mukuru, musangano wedu urimo muzvikoro zvese zvemuno muZimbabwe, urimo mumadistricts ese muno muZimbabwe. Saka varairidzi pachavo ivo havo vanosarudza kuti vanoda kuti vafambidzane nemusangano upi. Asi musangano chaiwo weZimbabwe Teachers Association, constitution yedu haitibvumire varairidzi anova nhengo havabvumi kuti musangano weZimbabwe Teachers Association ungatora mativi oti iwo unoda kudyidzana nebato iri rematongero enyu. muconstitution yedu yeZimta takanyora isusu kuti we will collaborate ne government of the day. Saka whoever is constituting the government of the day ndo vatinoshanda navo ivavo, tichivapa zvichemo zvedu, ndivo employer wedu yavo vatinopa zvichemo zvedu. Ndoo vanogadzira zvichemo zvedu yavo.
Vagundani, kune vamwe vari kutiwo imimi kumira nehurumende ikoko matopindirwa futi nezvematongerwo enyika, munoti kudii nazvo?
Vanhu vanofanirwa kuziva kuti hurumende nemapolitical party zvinhu zviviri zvakasiyana. Hurumende inenge iripo ndo yatinoshanda nayo, ndiyo employer wedu iyeye. Saka naizvozvo hatigoni kuti tirwisane na employer wedu panyaya dzematongerwo enyika.
Vagundani, mati imimi chisungo ichi chakabuda nesangano renyu mwedzi wapera, mati masvitsa here zviri pamutemo ZCTU danho renyu?
Imimi ndini matimanyira kumberi tikati sezvo zvatodhuka kanga tichingotaurai vanhu vazvo.
Ko ZCTU ikati izvo yakugadzirisa zvamuri kupokana nazvo, munoramba muri nhengo here yesangano iri?
Nguva yakatopfuura yekuti zvigadzirike izvozvo, nemhaka yekuti pane nguva yakareba tichitaurirana nenyaya iyaizvozvo. Saka izvozvo panotori neresolution inotoripo inofanirwa kutienda.
Mutungamiri weZimta vaRichard Gundani vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Tange tisati tawana gwaro runobva kuaffiliate yedu yeZimta kuti pane zvavari kunyunyuta nazvo. Hatizizivi kuti chii chavari kunyunyuta nazo, zvinonetsa kuti tikwanise kupindura kuti kune nyaya here kana kuti hakuna nyaya, tisati taona kuti ndezvipi zvavari kutaura nezvazvo.
VaMoyo, Zimta iri kutizvo imi sesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions muri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika, ivo vachiti izvo vanhu vanomirira vanhu vanobva kumapato ezvematongerwo enyika akasiyana siyana, nokudaro havafare kunge vachidyidzana nesangano renyu nedanho rarakatora rekunge richipindira mune zvematongerwo enyika, munoti kudii?
Mareiza nyaya mbiri. Nyaya yekutanga ndeyekuti tiri kupindira nyaya dzematongerwo enyika kwete. Constitution yeZCTU yakatojeka kuti tiri bato rinomirira vashandi. Ndizvova hatisi kucontesta maelections, hatisati tambopinda panyaya dzemaelections tichiti tiri kutsvaga kuvhoterwa pane nenyaya dzematongerwo enyika. Ndicho chinhu chekutanga. Saka nyaya yekuti tiri kupindira nyaya dzematongerwo enyika hatisi kunzwisisa kuti zvinongoreva chii, asi zvatinoziva ndezvekuti madecisions anotorwa nevanhu vematongerwo enyika madecisions anotibata sevashandi, ende tinotaura nezvawo madecision akadaro. Nyaya yekuti vanoda kubuda kana ZCTU ivoluntary organization, saka vanhu vanouya vachiti vanoda kushanda nesu kana vachiona kuti zvinenge zvanetsa sevoluntary organization munhu anongobuda woenda zvake. Asi tichazoona kuti pavanonyora tsamba yavo ndezvipi zvavari kunyunyuta nazvo, vanokwanisa kuvatsirwa here kana kuti aiwa vatodisaita zvavo kuenda. Hatizvizivi, asi nyaya yekuti tiri kupindira nyaya yematongerwo enyika kusati paitwa tingati evidence inoiswa patebho kuti apa neapa neapa ndipo mapindira, zvinonetsa kuti ndikwanise kupa mhinduro yakatikwanei.
Ukama hwenyu vaMoyo sesangano reZCTU hwakanyatsomira sei neZimta?
Ukama hwetu neZimta hwakatonaka zvachose. Tashanda neZimta kwenguva yakati kurei. Tingatarisa mastructures edu ese, tine 6 regions, tine more than 36 districts. Pese pese ipapo unowana mamembers anobva kuZimta kumastructures etu ese vakatowanda pindati region yega yega inogona kuva nevanhu vakatowanda veZimta kufura mame maaffiliates. Saka tine ukama wakati nakiei, wakato naga, wakato jeka. Saka nyaya yekuti vari kunyunyuta, tiri kuteinzwa kuma newspaper. Atizi ziri kuti chiri, chiri kuita kuti nyaya cho iende kwese ikoko, isati ya uya mudariro medu, kuti pane zvine zvatinoita zvavasingafariri.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunare vari muHarare. Vagari vekuAlaska neShackleton muchinoi vanoti vari kugara vachityira kubata zvirwere nekuda kwekushayikwa kwemvura munzvimbo dzavanogara. Aga Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nzvimbo idzi dzave nemakore anodarika gumi dzisingabude mvura mumatepi sezvo michina inopomba mvura pasisina uye pombi dzemvura dzakabiwa. Vagari vemunzvimbo idzi avo vanosvika zviuru gumi vanoti vave kurarama nemvura yemuzvibhorani pamwe nekuchera mvura munzvimbo dzisina kuchengetedzwa dzakaita sematsime. Mumwe mugari wekuShackleton vaBeni Rabi avo vakatanga kugara muShackleton kubva muna 2002 vanoti vaishandisa mvura yaibva murwizi rweUnyani nekuda kwepombi dzemvura dzavaPeter Diomitis avo vaiva nepurazi muchinoi.
Padani water yanga iripo nekuti vaishandisa mvura yaibva kupi kuna Unyani kuchinoi ichiuya kuno. Saka zvadero vanhu vakakontributa mari idzodzo ndiDiomitis. Peter Dimitis ndiye akashandisa masvesiti ake kukatarani mota kunoku. Saka dambudziko rakazoitika izitani gosi oni.
VaRapi vanoti kanzuro yechinoi payakatadza kuwirirana navaDiomitis nekuda kwekutorerwa chimwe chidimbu chepurazi ravo pachirongwa chekugovera minda kuvanhu. VaDiomitis vakatora pambo yavo yemvura izvo zvakakonzeresa kutanga kushayikwa kwemvura.
Zvadero vakazonetsana naDiomitis nyaya yenhangirikini yenjini yaDiomitis yaishanda. Hanu chii chakatadza kuzvisa nenyaya kanzuro yekuti pakatanga chishonga chevhu vangada kuda kutora Diomitis nzvimbo yake. Ini ndikubetsera madatora purazi rangu saka ndakutora chipambi yangu ndibvatora pambi yake ende kuna Unyani.
Pari zvino vagari vemuShackleton vari kurarama nemvura yepachibhorani chimwe chete iyo vari kubhadhara madhora maviri pamigomo mishanu yemvura pazuva. Mamwe madzimai vakaita saamai Mildred Shoko vanoti mari yavari kubhadhariswa yakawandisa zvekuti dzimwe nguva vanoshaya mvura nepamusana pekushaya mari.
Ezo ikunetsa futi kuwana mari yacho ndobhadhara $50 but vamwe tozotanga kuchiera tisina mari yacho taraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
vanoti mvura yavari kuwana ishoma sezvo zviborani zvakawanda zvakafa uye pasina ari kuzvigadzira.
Zviborani ndozvinongofesa mvura ishoma ndechemushombe chirimo muno mamuna mvura ndochokwadi chirimo.
Amaidhakwa vanosoropodza vezvematongerwo enyika nekuvanyepera nguva dzekutsvaka rutsigiro munguva dzesarudzo vachiti vachagadzirisa dambudziko remvura.
Mazuva emakambini zvakambonzi matepa akuswa mukati makacherwa mukati mukamboiswa kumatengi hatinozvona kwazvakaenda.
Mumwe mugari amai Chipo Nhundu vanotiwo sezvo vasingawane mari yekubhadhara vanochera mvura mutsime risina kuchengetedzwa. Amai Nhundu vanoti vanotyira kubata chirwere chekorera asi hapana zvekuita. Vamwe vagari vanoti havasi kufara nekubhadhariswa mari nenhengo yechidiki yeZANU-PF vaOliver Dzumbunu. Asi vaDzumbunu vanoti vanochengetedza chibhorani pamwe nekuvhurira mvura mumatangi akapiwa vagari nekereke yePresbyterian. VaDzumbunu vanoti havasi kumanikidza vagari kuti vavape mari asi vari kuvapa nechido chekuti vari kuchengetedza midziyo yemvura.
Saka inini ndiri mushando wekomuniti handisi mushando wekanzuro ndomasiyana akatanyaya saka kanzuro haizizi haipinde nekuti hasi zvavo. Saka inini ndini ndakasara ndiri pano ndichimonita chinhu pano. Saka inini handingagariri mahara pano sina 50% yandinowana. Vabereki ava ndivarodawo ndipa inini nekuda kwavo kuti munhu wedu ndichemesera chinhu. Haisi nyaya yekuti ndikuposeredza munhu.
Mutauriri wekanzuru yechinoyi vatichaona mulauzi vanodambudziko guru nderekuti vagari vekushekoton vakapwanya nekutora mapombi ekufambisa mvura. Vamulauzi vanoti vari kutarisira kugadzirisa nzvimbo dzinopa mvura mushekoton yeAlaska uye vanokurudzira vanhu kuti vatange kubhadhara mari kuitira kuti kanzuru iwane mari yekutenga zvimwe zvinhu zviri kudiwa. Chinoi ine vagari vanosvika zana nemakumi maviri ezviuru. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Ndinogona kuchirai nemufaro muchirongwa chedu, upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvechirongwa chakaparurwa nesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights chekuunganidza zvidhina zvekuvakisa kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu eCyclone Idai kuChimanimani neChipinge. Chirongwa ichi chinonzi hashtag 1 million bricks for life. Kuti tinzwe zviri kuitika, tabata mukuru wesangano reZimRights vaOK Machisa. VaMachisa, makatoziva kuti chakanangana nei chirongwa ichi?
Maita vakandemiri, Zimbabwe Human Rights Association musangano unoshanda navanhu, musangano unocherechedza kodzero dzevanhu. Takatarisa tikaona kuti Zimbabwe yakawirwa nedambudziko guru Chimanimani neChipinge, kwatinowana kuti kune vanhu vakawanda chaizvo vakawirwa nedambudziko remafashama emvura, rikasiya dzimba, zvikoro, makliniki nemarodhi zvaparara. Saka isu sevanhu vanorwira kodzero dzevanhu, taona zvakakodzera kuti tishande pamwe chete nehurumende neprivate sector nemamwe mapato akazvimirira ega kuti tisumudzire mweya yevanhu vakasiyiwa vasina pekugara, vasina pekudzidzira muzvikoro uye vasinawo pekuenda kuzvipatara. Saka taona zvakakodzera sebato reZimbabwe Human Rights Association kuti tiite kukorokodzana tese mamembers ekuZimRights kuti mumwe neumwe akatsvaga chidhina chimwe chete kana kuti zviviri tingangokwanisa kuwana zvidhina zvinokwanisa kuita 1 million zvatichada kuti tizopa kumhuri dzakasiyana siyana dziri kuChimanimani nekuChipinge, asi tinokwanisa kuwanawo zvakawanda zvinoenderera mberi zvichaita kuti tibetsere pari kubatwa nehurumende, pari kubatwa nemakambani, pari kubatwa neprivate sector, pari kubatwa neinternational organization, tichiwedzera kuti vanhu vakawirwa nemafashamano kana kuti nedambudziko irori upenyu hwavo huvandudzike.
Muri kuunganidza zviri zvidhina chete here kana kuti mune muchitambira iri mari yamunozonotengesa zvidhina maamberi kuChimanimani neChipinge?
Zvakanaka zvakaitwa nemusangano ndezvekuti kune vanoda kupa mari, kune vanoti isusu tine zvidhina. Takatongowana vamwe vanhu vakatotaura kuti inini ndakatogadzira zvidhina zvangu, atingati macommon bricks, hatisi kungotora zvese zvese ba, tikutarisa zvidhina zvazvo zvinonzi macommon bricks zvinenge zviri standard. Pane vamwe vanhu vakatotaura kuti inini ndine 100, inini ndine 200. Vamwe vakati kana usina chidhina icho chichi tinokwanisa here kukupai mari? Tikati aiwa, munongotipa mari yamunenge makakwanisa. Musangano wedu wakagadzira nzira inokwanisa kuti mari iyoyo painopinda inenge iri transparent, inoonekwa neboard redu, uyezve ikaungana tinokwanisa kunowedzera zvimwe zvidhina. Asi tiri kuwana vanhu vakawanda chaizvo vari kutiti vane zvidhina, vamwe vanotiwo vane mari, vamwewo ndo vari kuenderera mberi vachiti komuri kubii kutorawo nezvimwe zvinhu zvidiki diki zvatogona kukupai kuti mugona kuchisvitsirawo.
Vamwe vanobvunza kuti munogona kunopa munhu chidhina asi haana zvekuzovakisa simende, madofremu nezvimwe. Chii chinozoitika nekuti munogona kungopa munhu zvidhina ongotarisana nazvo?
Tichashanda nehurumende uyezve tichadawo kukumbirawo vamwe vanhu vane mabhizinesi akasiyana siyana vari muprivate sector nemainternational organizations kuti ivowo patinenge takuendesa zvinhu izvi kana vakaona pane mukana kana kuti pane gap vanokwanisa kuchiuyawo vachibetsera nesimende nedofremu nembariro nezvekupiririsa hatingakwanisi kuita zvese nokuti isusu tiri kutoti asina wacho ari mucommunity ndiye ari kuti ndinokwanisa kunobetserawo uyo akawirwa nedambudziko sekuziva kwenyu Zimrise inoshanda nemagrassroots chaiwo chaiwo saka tiri kutosvinyiridza kubva kune vasina kuti vabetserewo avo vakawirwa nedambudziko iroro.
Mune nguva here yamakatara yekuunganidza zvinhu izvi yatingati time frame?
Gore rino tatida kuparura chirongwa chinonzi Soap and Shirt Donation Winter Festival. Takambozviita zvedu rimwe gore tichiunganidza kuti mbatya, sipo, munyu kuvanhu vakarukirwa nedambudziko reCyclone Eileen. Saka mukatarisa kuti takakumbira nyanzvi dzekuimba kana kuti maartists kuti vazoimba vanhu vachipinda vachiuya nesipo kana kuti nenhumbi nehembe dzavanoda kuzodoneta. Saka izvi takatarisira kuti tinokwanisa kuzviita muna July kana kuti muna August ende ipapo ndopatenge taunganidza zvinhu zvedu zvese zvatinenge tawana. Kana tazoita mutambo iwoyu tochiunganidza zvese zvidhina mbatya zvinowanikwa takuchifambidzana nehurumende takuenda kuti kunozvisiya iko. Saka ndikutarisa kubva mwedzi uno kusvikawo pakati paAugust tinenge takwanisa kuunganidza zvinhu izvozvizvi.
Manga makateerera kumukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zimrise vaOK Machisa muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda Jonga nechirongwa chawatipa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Chirongwa ichi chamunopuwa na Marvelous Mhlanganya huye.
Tino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemuimbi Cindy Munyavi.
I ain't the pussy around, it's a tally style. To eat, I don't know, lover. Baby. Now you sing it around, it's a yada, love. To put in the cup, baba. The table turn right now.
Ndino kuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu Cindy. Tinoona uri muno muAmerica, wakafambirei iko kuno?
Ndakauya kuAmerica kuzoimba kumutambo weZim Expo uri kuitwa musi 25 May kuDouble Tree Hotel kuChicago. Ndichaimba kuMiss Zim USA.
Zviri nyore here kuita basa irori rekuimba semudzimai?
Kuimba muna 2004 and ndichiri kucollege mazuva iwayo. Ndine shamwari yangu yainzi Lorraine Dunduru, wandaitamba naye aipindawo mumastudio achitsikisa kustudio yainzi Chamembe mazuva iwayo. Ndiye akandikurudzira akati une chipo chekuimba, dai wambotsikisa. Ndakangomuperekedzawo sezvo taifamba tose, ndaisada kuzoenda kumba ndega. Aiti tikapedza chikoro topfuura toenda kustudio, taiva vana adiki panguva iyoyo. Ndakazowana blessing kubva kuvabereki vangu kuti ndikwanise kurekoda. Ndakareleasa album rangu rekutanga muna 2006 rinonzi Kukuda Loving You. Ore kuti munhu wechidzimai awanikwa achiimba mutsika nemagariro edu zvinongoonekwa kunge zvinhu zvechinzenza, asi nenguva ndiri kuona kuti zviri kuita zvichitambirika. Vakadzi varuitwa taken seriously.
Tinoona makambenge muri kumanama awards uko manga makapfeka hembe yakakonzeresa nyakanyaka pasocial media. Zvakafamba sei?
Hembe kumanama yakanetsa, yakadizainwa na Tembani Mbochwa, award winning international designer wekuZimbabwe. Ndaiita red carpet, saka ndaiedza kuita inonzi fashion statement. Theme yedu yanga iri African fashion royalty. Ndakagadzirwa outfit yanga iri a mixture of PVC, plastic binding, masequins mukati ne trim ye African print ndaka fara ne response because kana uchiita fashion statement unengo hidwa kuti vanhu vawane zvekutaura kunze kwekuimba ndine business rangu kuZimbabwe ndine shop inonzi Cindy's Fashion Corner tinotengesa mbashka kunyanya dzemadzimai butsu ma accessories ma handbag uye tino provide ma services e makeup ndinoshandawozve nema company akaita se Vida Chemicals inotengesa ma hair and skin care products sa brand ambassador wavo na social media influencer ndichishando futi ne company inotengesa ma weave nema wig iri based in China inonzi BU sa ambassador wavo zvekare. Munokwanisa kundibata pa Twitter Cindy Munyavi, pa Facebook Cindy Munyavi, pa Instagram Cindy Munyavi.
Pane mimhanzi mitsva here yauri kubika pari zvino?
Ndiri signed ku record label inonzi Bryce Nation. Ndino managwa na Elton Bryce. Ivo vanoshandawo ne record label yemuno muAmerica inonzi Ivy League Empire. Ndichawanikwa ndichitsikisa kambo ne artist ye Ivy League Empire anonzi KV the Ghost inonzi ma boss. Ichaendawo pa album rangu ritsva riri kubikwa rinonzi No One Is Safe. Saka album iroro ndotarisira kuti rinofanira kubuda gore risati rapera. Pari zvino ndakambo releasa 2 singles kubva pa album iroro anonzi Wabata Moyo ne Waya Waya vanhu vanokwanisa kutoma wana pa YouTube. Imwe miziki yangu wanikwanisa kuiwana pa iTunes, Amazon, Spotify, Google Play.
Tipewo mazwi ekushingisa mamwe madzimai.
Kune madzimai ose ndoda kungoti makakosha, rambai muchiseta pace.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda Cindy Munyavi kunge wanga uinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Mumhanzi unonakidza Cindy Munyavi uchiuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Tisati taronga chitapeta chironga tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Black Rhinos yarova Wange 2-1. Black Chiefs yakwadura Dynamos 2-0. Red City yakunda Triangle 2-1. Ngezi Platinum neYada dzaita Mangange 1-1. Ugo Platinum 2 ZPC Kariba 0. Sezo nguwe ya diapera regea timbotarisa misori ya nau. Ukama we ZCTU ne Zimta unoshuka kwa mvure ya cheka makumbo.
asi ZCTU inoti haimanikidze masangano kuti arambe ari nhengo dzayo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro manherano, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soko isika